Kurudziro ii yabuda pamusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti WASHEN uyo watanga nasi muBulawayo. Mtezeri wegurukota remhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vati kuti nyika ive yasvika panyika dzinoverengwa sedziri pakati nepakati pekubudirira mugore ra2030 inenge yave kushandisa magetsi anosvika 11,500 megawatts. Amai Mudyiwa vati sezvo nyika pari zvino ichikwanisa kugaya magetsi anosvika 2,600 megawatts chete, zvinoreva kuti pane basa guru rinodiwa kuitwa kuti nyika iwane magetsi akakwana. Vakakurudzira vemaindastri pamwe neveruzhinji kuti vashandise dzimwe mhando dzemoto.
Dai vanhu vaita vaita invest in solar energy pamanzvimbo dzavo, pama rooftops kana macar park. Econet have done that, mamwe mabig companies they are doing that kuita kuti vagenerate magetsi avanoshandisa during the day or mapeak hours, then manheru vozoshandisa magetsi anobva kukariba nekuhwangi. So ndo zvatiri kukurudzira izvozvo kuti zviitwe nemacompanies ana even vanhuwo zvavo vane dzimba dzavo, vamwewo vane mari dzavo vari kuita masolar panels padzimba vogenerata magetsi. And tiri kukurudzira vanhu zvakare kuti vasashandise maelectrical geysers.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu reMatabeleland vaShepherd Chawira vabvuma kuti nyika yakatarisana nedambudziko guru munyaya dzekushomeka kwemagetsi nemvura, vachiti maindastri nemakambani akawanda ari kutatarika nekuda kwedambudziko iri. Vatiwo pane makambani anoda kusima mari mune zvemagetsi, asi izvi zviri kukundikana nepamusana pehurumende inochinja-chinja mitemo pamadiro.
Climate aid investment munyika muno haina kumira zvakanaka, saka varadzi vemari havasi kwanisa kuya nemari dzavo. We need to tigadzise mapolicies edu atinozibatinoti mapolisi aya kuti aite zvakanaka, kuti munhu anouya nemari yake auye achifara achiziva kuti akazoisa mari yake awana zvaawana, anokwanisa kuzobudisa mari yake achienda nayo kunze kwenyika. Saka government inofanira kutogadzisa mapolicies kuti investment climate inakire vanhu vane mari dzavo auye kuzoinvesta muno. Government ikagona kugadzisa ipapo kuzi varikuda kuya vachiinvesta munyaya dzepowers variko vakawanda.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemvura nemhando dzemoto, engineer Panashe Chakawa vaudza Studio 7 kuti kana kuchitariswa dzimwe mhando dzemoto, Zimbabwe inofanirwa kufungawo nezvemagetsi anogadzirwa kuchishandiswa mhepo.
Tinogona kunge tichishandisa isusu mhepo, wind energy, nekuti yakawanda nechikonzero chiclimate change, kuchinja kwakuita climate yedu. Unoona kuti mhepo inenge yawanda, saka tikabatanidza solar nekushandisa zuva newind energy zvinotibetsera chaizvo kuti tigokwanisa kuti tibike magetsi. Ende magetsi atinobika acho iwayo anenge ari magetsi anokwanisa kubikwa nezvinhu zviri natural, zvokuti hatizoiti dambudziko rokunyanya kuzotambura nekuchera ko zvichibetsera isu nenyika.
Vachakawa vati Zimbabwe inofanirwa kukoshesawo kuve nenzira dzechizvino zvino dzekuchenesa mvura yemumaguta, izvo vati hadzidhure kuitira kuti mvura iyi painoraswa isasvibise nzizi. Panyaya yedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta akasiyana-siyana munyika, kanzura weHarare amai Kudzai Kadzombe vati hurumende inofanirwa kukoshesa kuvakwa kwemamwe madhamu.
Chikumbiro changu inini ndechekuti hurumende inofanha kuti zvatinenge tawirirana senyika inofanha kukurumidza kuti izviite, because dambudziko ratinozowana semaguta ndeyekuti tinosvika panzvimbo yekuti tinotadza kuzopa vagari vedu mvura, and vozotanga kuzoti nanga-nanga vachipomera isusu vemaguta kuti tiri kutadza kuvapa zvinhu zvatinofanha tichivapa zvakafanana nemvura. But iyo iri basa rehurumende.
Musangano weWASHEN wegore rino ndewechishanu kubva pakatangwa chirongwa ichi, uye uri kuitwa paspedingindi rinoti Developing Sustainable Solutions to Power the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.